Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24 2024 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rinoratidza mamiriro ezvinhu munyaya dzemitengo yechikafu pasi rose pagore roga roga iro raburitswa neWorld Bank. Sondorino, runoratidza kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira munyika sezvo ongororo iyi yakaisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Gwaro iri, iro runoitwa mukati memasvondo maviri oga oga, runoratidza kuti mitengo yezvinhu pagore yakwira nezvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana muZimbabwe. MuArgentina, iyo iri pachinhano chepamusoro soro, mitengo yezvekudya yakakwira nezvikamu makumi mana kubva muzana. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri muchikamu ichi dzinosanganisira Egypt, iyo iri pachinhano chetatu, Malawi, iyo iri pachinhano chenomwe, neGuinea, iyo iri pachinhano chepfumbamwe. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo nyika iri kutambura nenzara, iyo inonzi yapfunya chisero matunhu akawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Chokutanga ndichekutaura kuti wakaona even mafigure einflation akaburiswa neveZimstat Zimbabwe National Statistics Agency ari kuratidzaiwo kuti mitengo yezvinhu in general kwete chikafu chete but mitengo yezvinhu in general yakakwira ne 34.8% muna January wegore rino tichienzanisina nezvazvazviri muna January wegore rapera and musadik Zimbabwe ndisine the second highest inflation rate after Malawi. Malawi inflation yawo iri pa 35.1%.
Chii chamungati chakanyanyo tariswa ne World Bank chakaonekwa kuti chanyanyo kwira muZimbabwe kana mitengo yezvekudya zvavangati zvanyanyo kwirisisa muZimbabwe parinasi?
Zvokunyanya kukonzereswa nezvinhu zviviri. Chokutangisisa supply yechikafu isikaita kuti chibage iri a bit limited. Then number two, cost of production yekugadzira chikafu yakakwira. Nekukwidzwa kwakaitwa mataxes uye kuintroduce kwakaitwa mamwe mataxes na Minister of Finance pawakaparura 2024 the national budget. Even zvindakaita sana rice zvaisabhadhara VAT kare but zvaakubhadhara VAT. Cost of producing rice yatokwira ne more than 15% ndo VAT but iri pa 15%. Saka izvozvo zvinoita kuti mitengo yezvekudya mabasics akaita sehupfu, gorosi ne rice zvinge zvichikwira. Saka ndo atinga mafekta maviri anyanya kuita kuti Zimbabwe ive panumber 2 in terms of food price inflation.
Zvii zvamungati dai zvaitwa kugadziridza dambudziko kuti tichiona kuti mitengo yezvinhu haina kukwira muZimbabwe chete.
Tinofanira kuenhanza capacity yemafarmers edu especially takanyanya kuinvesta munyaya dzeirrigation kuitira kuti senyika tisarambe tichingoita rely on rainfall asi tikwanise kushandisa irrigation kudiridzira kuitira kuti even ayo makori akunenge kusina mvura yakanaka tinogona kungokohwa zvakanaka. Tinofanira kuti hurumende iri kuwaka madhemu akawanda wana Kunzi wa almost 45% wana Gwaishangani Saka madimi yacho atibatsira senyika kuti tikwanise kuwandudza irrigation capacity yedu senyika zvoita kuti mafarmers edu aproduce chikafu chakawanda vasingangomiriri mvura inobva mudenga chete.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa vaenda kuNamibia nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob avakashaya musi wa4 mwedzi uno kuchipatara cheLed Pohamba Private Hospital muVindok kwakare kuNamibia. Nhasi kwanga kuine munamato wekuvarangarira vachitarisirwa kuradzikwa mangwana kumarinda anoyuga magamba emunyika iyi. Vakashaya vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa. Zimbabwe yakurudzirwa kuti ikoshese kurapwa kwezvirwere zvepfungwa munyika, izvo zvinonzi zviri kuwanda nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rezvinodhaka. Mashoko aya ataurwa namuzvare Raquel Kwainona, vechidiki vemuZimbabwe anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa, uye akatanga sangano reLoud Silence, uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino pasi pechirongwa che2024 Community Engagement Exchange Program. Chirongwa ichi chinotungamirwa nebasi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reDepartment of State. Muzvare Kwainona vachange vachiita zvidzidzo zvekuwandudza mabasa avanoita kuUnited Nations Foundation muno muAmerica kwemwedzi mitatu. Pakuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata Muzvare Kwainona.
Ndinoita mukainitiative kangu kandikatanga under organization yangu inonzi Loud Silence. So tinonyanya fokasa on kuraise awareness panyaya dzemental health, kuti vanhu vanzwise kuti mental health inyaya dzei, kuti mental health chii, nekuti kumba kakawanda kacho mental health inowanzonzi chirwere chekufungisisa zvingoperera ipapo kana kuti vanhu vanopenga.
Chii chamadzidza chamungati moda kunowedzera pane zvamanga muchiita?
Panguva yandiri paamerica pane zvakawanda zvandiri kudzidza nevanhu vandiri kunetweka nawo, nevanhu vekuti ndiri kuona maitiro avanoita zvinhu kunoku. Ndinoziva kuti kumba nyaya dzemental health idzodzi masystems edu achiri haasati anyatsosimba chaizvo kuti vanhu vanyatsoziva kuti mental health idzi itori nyaya hombe, nekuti kana tiri kumba patinotaura nyaya dzemental health tinowanza kuda kuincludea nyaya dzemadrugs substance abuse. Handisi kureva kuti zvinhu izvi hazvienderane, but zvinoenderana, but pakawanda kacho kada kutaura nezvesubstance abuse inobva yangotaurwa nyaya iyo chete, posiwa nyaya dzemental health dzacho. Saka kuti tikwanise kutakila tunyaya pamwe chete, ngadzibatanidzwe.
Pane musiyano wamatumaona here pakati pemaitiro avanoita zvinhu kuno nekuZimbabwe?
Ndinoona kuti vanhu vane kana maapps anovabatsira kuti kana munhu ane achinzwa kuti ada kuwana munhu wekutaura naye, vanongotaura, vanokwanisa kuwana help kana through maapps, kana kuti panoitwa macounseling session nokuti nefamily yemunhu anenge ane kana kuti chirwere chekufungisisa kana kuti mental illness. Pane family support nefamily group counseling, which is something chandoda kuzokwanisa kuimplimenta. Ndadzokera kumba kuti because semai yangu pesen takawanda muZimbabwe, but hatina nzvimbo idzodzi dzandiri kutaura dzekuti tikwanise kumbocreata masechizi yekutaura zvinotinetsa.
Vanga vari Muzvare Raquel Kwainona vanorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa vari pasi pesangano ravakatanga reLoud Silence, vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muUkraine vati ndege Russia isina mutyairi kana kuti drone yakarwisa chimwe chivakwa chinogara vanhu kuchamhembe kweguta riri kumahombe kombe reOdessa nechishanu usiku, yakauraya munhu mumwe chete nekukuwadza vamwe vakawanda. Mauto akati drone iri reve rimwe remashanu akadonedzwa pamusoro peOdessa mukurwisa kweusiku uku. Kurwiswa uku kwakauya apa vatungamiri venyika dzekumavirira vari kugadzirira kuungana muguta guru reUkraine reKiev nhasi mugovera kucherechedza kusvitsa makore maviri kubva zvapinda nechisimba Russia muUkraine. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Abigail Magwenzi vanoshanda ivo nesangano reRed Lipstick uyezve vane chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chii chakaita kuti mutange chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka.
Ini kuburikidza personal experience ne personal loss in my life, murume wangu akaafektwa nezvinodhaka nedoro chaizvo akaita cirrhosis of the liver. Ndikati mumwe mwana futi angakuita zvemutori izvozvo manje zvakandipa shungu kuti nditore shungu idzodzo ndidzitseme kunoite chirungu pain to purpose kuti zvinhu zvaindichemedza zvichishaisa hope ndimeke shuwa kuti hapana umwe mudzimai anozosangana nezvananga ndichisangana nazvo. Saka nekuda kweizvozvo takatanga rehabilitation center kuno kuMeton and ihospitari chipatara chine mibhedha makumi mashanu.
Pari zvino kune vanhu vazhinji here vari muchipatara ichi?
Iko zvino kune vanhu vanopfuura makumi mana vemadzimai. Saka unozoona kuti nyika yacho haina kumira zvakanaka. Zvekutorwa mitoriro dombo kana kuti mbanje kwane skanga skanga kupengesa vanhu zvekutodaro yakubata futi nevana vanga vari magrade 7 komba kwaita kodenya yakofmix komba kwaita dori kwane chinozi chumbwa nechinopfuma munhu anongonzi ado nhasumbwa ndo zvakadzara manje mune muzimbabwe. Saka zvakubata vana kubva vari kumaprimary.
Mungati vanhu vari kutora zvinodhaka vari kutangira pamakore api?
Isusu the audience vatanga tinai mukuru anga ari kuma72 yanest mwana watakabatira ngaine 12 years. Umboona kuti madzimai ane vana kana 3 varimo muno murihapu, vane madigiri varimo murihapu. Zvino isusu tinotora nevamwe vese. Pane pandaitaura kuchitungidza nemadzimai about 400 kumusanganiso, amai vakafukira pa7 vanibata makumi zvanzi hapana kwamunoenda kusina kutora mwana wangu, and amai vavo havakwanisi kubhadhara kana chii. Saka mwana vatopfuura ari panapa ane 2.5 months nekuti munhu angangorara masisa chidhaka.
Urongwa hwenyu humwe ndehwei pamusoro penyaya iyi?
Izvo zvino tiri kufaitira zvikuru muno mashonal and west province matiri because tiri kumotongo kuti tivhure imwe rehab kumarocation. Saka tiri mumadiscussions izvo so nemakanzini kuti tione nzvimbo tomhanyamhanya toona kuti tingabatsire sei vanhu zvikuru sei marocation akune disaster chaii. Uchifamba so unongoona mabhotoro ebhongo mabhotoro etumbwa tichingofamba tumapaketi tembazi tumaplastic dzinge kaitwa mbanje chacho. Saka tida kuti tive nemodel yerehab ikonga iri panaka yatinayo haina kuchipa zvekutodaro zvatizvichike muno muzimbabwe nekuti mamwe marehab ari kuma 1000 chakuti 1600 1800 1500 tichakamira tiri pa 800 izvozvo. Iyo 800 yacho inenge ichi munhu aonekwe napsychiatrist aonekwa napsychologist kairi pasvondo. social worker almost every day. Occupational therapist, and I'm busy executive, and I was a Buddha, so I get to get a machine, so not be limited, and I'm a Sandak and I'm a Sugar Score, and I'm a Sama Trevor's license. Never know, to my license, I'm a Shinwa Buddhist and I'm a machine, and my license, I was book. Then we don't define our content. Then send me the therapist, we are not in my family, because I'm a damage, I want to wait. I'm not being a shock, I want. And I think that your phone was also a end. Let's talk, we don't go to the Mumba, we don't have one. As long as one of the Maraca for Agashananas, Maragan Guanilla, Sadarazona, which I never see on the Rapita, Panama, one of the good legs and 1.5. And once I go back, I just see my team, that's when I remember the Tango of the second account in the Ash, and I ate and the Yacho, units of which we want. So then I have the Tanga machine, Jagadai, which is not sure of the street, one or two at a time, to that silver TikTok, and end up in the score of Shabbat to the end of school. And then we will return. So I need to go on a good teacher, she will school with you. She don't be like a dropping center. Dropping center in the more location, you know. So that means I think that's an after a I can write up Anunda, Wuzba, Madenda, Dutch, to track in Batida Asata of Pain. That's good. One way of moving up to pain. But at the moment, the situation should be packed up.
Vaninga Vashida Kuti, Vaui, Seo, Amazavo, Kanava, Navaninga Katarsan, and Eden, the electorate, no Dakavano, it has said.
Vanupona 0772-288-479.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi tichitarisa nyaya yekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavagere vachinzi vakazvigarisa zvisiri pamutemo, kusanganisira vanoti vakapiwa nzvimbo idzi nemadzimambo, izvo zvave kuita kuti vamwe vafunge kuti madzimambo haachisina masimba. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mambo Clemens Nembire vekuMount Darwin kuMashonaland Central.
Ano wangu ndiye kuti atinga shamure akazvedu paizvino iya tirikungoverenga iya tinofanira kugadzira isisi nehurumende tichagara pasi sekadzuri tungamiriri wemadzimambo kugara pasi toona kuti tingaigadzirise sei zvimwe zvacho zviri kuri tinyanyei vajonga vandemiri ekuti pamafuro pemombe pamakoronga pari kumaka vanhu neve zvisiri izvo asi takatarisa bumbiro remutemo wenyika Communal Land Act inoratidza kuti mambo vane chokuitawo necommunal land act vane masimba imomo asi zvichifambidzana neRural District Council Act kwozoitawo kweexecutive kune zvakowo saka inyaya iri mudariro inyaya iri mugango hatingaitibvuka nezvino vajonga vandemiri asi inyaya tiva kupinza mudare toikurukura nezvayo semadzimambo toisisa kuhurumende kuti amuone kuti ndeyekudai ngatifarai nekuti irege kuita zvovezvove munyika
asi pari kutorwa matanho iwaya ekubviswa vanhu vari kunzi vakagara munzvimbo zvisiri pamutemo semadzishe kana vakuru vematunhu muri kutangawo here maziviswa kuti ndo danho raakutorwa uye muchipindawo mazviri
ya ndinonzwa kuti utungamiriri hunoziviswa utungamiriri hwekumusoro uko vanotungamirira national chief council ndo manzwiro andinaita kutaziva kuti chokwadi ndechipa tinongoda kuti vanoziviswa kuti zvinhu zvakamira zvakadai zvakadai ndomusaka ndati vajonga vandemiri inyaya ine zvowe zvowe inyaya iri kutaurika zvakanyanya muparamende mese yasvika nekumadzimambo kwese yasvika nekuutungamiriri yasvika saka yaakudadare mukumberanwa chima chemuzvikuru togara pasi toongorora nekunga vakazotaura neni kupera kwesvondo ndinenge ndane chiga chacho kuti ndabata izvi panyaya iyi ndanzwawo izvi panyaya iyi toona kuti tingaigadzirise sei nekuti pari zvino handingatauriro ndiri kudii rehurumende indongotaurawo ndiri kudii rapangu asi kudunhu kwangu hakuna kuti chiko chakuchaitika ikozvo ndomboverenga kune mamwe matii kuti ndokwazviri kuitika kwangu abodo kuerea kwangu handisati ndanzwa dambudziko rakadaro asi tinongokomerawo kuti aiwa ngatiregei kuita zvakadai 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 nekuti vanhu vaziye musiyano uri pakati pestatelan district council ekin administer communal land tichibatanawo nesu madzimambo tina administer communal land zvakare zvichifamba zvakadaro
toti musha idongo kana kuti kune vamwe vane minda yavasisakwanisawo kurima vanhu ivo vanokwanisa here kupawo mumwe womunhu kana asavira kuti ahwe hako upinde mubhuku ndokupa urima pamunda wangu apa kana kuti pamutemo zvakadaro hazvibvumidzwi
hungu zvinokwanisika zvinhu zvakadaro vajonga kandemiri makatarisa murizevha minda yedu ine gura negombo kunanzi iye igura raanhengi ndakakutaurira iye zvinoizvi inini ndine gura raasekuru vangu vana natateguru vangu raane makore anosvika 200 mazana mairi riripo asi hapana chakaipa kuti nditi inini murei muri kutambudzika endai munobatawo nepapo chiforo icho hazvina chakaipa izvozvo chakaipa chete kutengesa nzvimbo nemari izvozvo ndozvakaita nekuti ivo haritengeswe vajonga kandemiri kana mumapurazi hapana akatenga chirimo mumapurazi unongogara chakaita ndechekutengesa ivo asi kana pane midzi munhu ari kuda kurima ane chidokwa dokwa chokuda kurima sabhuku sadunhu namambo vanogara pasi vomupa
aiwa tinotenda zvikuru changamire nembire
aiwa tinotenda vajonga kandemiri
manzwa hurukuro yataita namambo nembire vaclemens nembire vekumount dharuen kumashonaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa mashoko anotevera anoratidza muonero yehurumende yeamerica
pakupera kwegore ra2023 america yakabudisa pachena chirongwa cherussia chekunyepa chakanangana nenyika dzemulatin america chekupesvedzera nyika zhinji kuti dzisatsigira kubatsirwa kweukraine nenyika dzepasi rose russia yaiparadzira mashoko ayo ichishandisa vamwe vanhu pamwe nemamwe masangano munyika idzi kuti vanhu vaone sekuti mashoko aiparadzirwa awa akange ari echokwadi russia yakange isingazivisi kuti mashoko aiparadzirwa awa akange achibva kwairi asi chirongwa ichi chakatadza kubudirira zvichitevera kufumurwa kwacho neamerica zvino russia yava kushandisazve nzira yemanyepo iyi munyika dzemuafrica musi wa12 kugadzi hofisi yeunited states state department's global engagement center yakabudisa pachena chirongwa cherussia chokuparadzira manyepo mulatin america ikazivisazve kuti russia ndiyo inonyora nhau dzinobuda padandemutande rinonzi african initiative chirongwa ichi chinonyepa pamusoro pezvirongwa zveamerica muafrica chokwadi ndechekuti african initiative inotungamirirwa nevasori vehurumende yerussia uye inoshandiswa nenzira yakafanana neyaishandiswa kulatin america yokushora nekukurudzira kuti nyika zhinji dzisatsigira ukraine mukurwisana kwayo nerussia chinangwa cheafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zveamerica muafrica chimwe chezvinangwa zveafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zvenyaya dzezveutano zvinobhadharirwa neamerica munyika zhinji muafrica zvinosanganisa kurwisa kupararira kwechirwere chemalaria african initiative inoparadzira nhau dzemanyepo ichiti vanhu vemuafrica vanorapiwa pazvipatara zviri kuvakwa neamerica izvi vari kushandiswa vasingazivi muongororo dziri kuitwa pavari neamerica mukuru weglobal engagement center vajames rubin vanoti russia iri kuedza kufurira vanhu kuti basa nerubatsiro rwari kupiwa nevana mazvikokota munyaya dzezveutano ndezvemanyepo mupepeti wenhau dzepadandemutande reafrican initiative ndiatem sejeevich kuriev uye vazhinji vanoshandira bepanhau iri vakatorwa kubva kuvagner group iro raitungamirwa navayevgeny prigozhin vasati vafa Kafa. Wa James Rubin wanoti Russia inoparadzira manyepa ayo ichishandisa African Initiative ne African Kalashnikov padande mtande vachiti Russia inofanirwa kurega zvairi kuita izvi.
Ayo angari mashoko anoratidza maonere hurumende ya America amaverengerwa na Tanonoka Wande we Studio 7. Muna uchemitambo. Chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars nasi charatidza zvachaka pakata mwaka uno mushure mekusimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup uyo unovhura mwaka wenhabvu gore roga roga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi charova Dynamos 2-0. Ndokutora mari inoita iyo madhora zviuru makumi matatu iyo yanga yakaiswa parutivi kutambidzwa anotora mukombe uyu. Zvibodzwa zvabva kuna Cloud Makopa na Elson Mweha zvapangezi kukunda nekusimudza mufaro mukuru vatsigiri vayo vanga vari munhandare iyi. Kukunda uku kwatsiva kurohwa kwakaitwa madamburo 2-0 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana mufainari yeChibuku Super Cup uyezve munhandara imwe chetewo mwaka wapera. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tetsuwa Chiragwi anoti ari kufara nekukunda uku achitarisirawo mumitambo inotevera kuti vanoita zvimwe chetezvo.
Basa racho ndo zvarinotoda, tinotenda kuti takwanisa kubuda uye tichitambira pamushamo.
Mutambo uyu waunganidza vanhu vashoma izvo zvanga zvisingatarisirwe, asi vadzokera kumba vaagutsikana nekushanda kwaita madhora matatu ayo vabhadhara pagedhe. Mutsigiri wechikwata cheDynamos vaJacob Basira vanoti mutambo uyu wanakidza zvekuti zviri kuratidza kuti mwaka uno kwakaipa.
Gore rineri toaza kuti mutambo unogona kutambika zvakanaka nekuti tikatarisa vakomana vacho zvavari vari kuratidza kuti vachangotanga zvobva tikumberi uku kunoratidza kuti kune basa nekuti takatarisa vaDynamos vakomana vainayo vane pawa chaivo.
Mumwe mutsigiri wenhabvu asi achitsigira ngezi Platinum Stars vaBoto Ronald Mandisha vatsimirawo vachiti matambiro aita zvikwata zviri izvi ari kuratidza kuti mwaka wa 2024 wakabaka moto.
Mitambo iri kutevera iyi hakudanwe anonzwa tisapa gemu ratikutarisa nhasi tikuona kuti zvikwata zvose zvanga zvakagadzirira zvakakwana.
Asi mumwe muteveri wenhabvu vaTedious Bunu weDynamos vanoti kunyange varohwa mukombe weleague vari kutora.
Sidzi league yavo iri kutanga next week, tiri kutarisira kuti timu yedu ichaenderera kumberi ndo ichatora league gore rineri Dynamos.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga svondo rinouya apo Dynamos iri munzira kuenda kuBulawayo kundosangana neHighlanders FC. Ngezi iyo ine mukombe wePSL uyu iri kuvhura musangano wayo neRNL Movers FC iyo ichangopinda mugungano iri. Dynamos neNgezi dziri kumirira nyika makundano emuAfrica apo Ngezi Platinum Stars ichange ichikwikwidza muCup Champions League uko Dynamos ichikwikwidza makundano eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHeg Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup mushure mekurova Dynamos 2-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Chris Gande.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zitovo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-24 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ungasezinga ezingathi siyakufuna angaba ngama-basics, isinkwa sesiku-$20 kumbe ku-$50, imazowe isiku-$5.50. So uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Inhlanganiso yeWorld Bank ithi eleZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu.
Iparty ayisuya kobulawayo. Ngiyezwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemadebheleleni. Vele amaparty wonke aophozayo asuka emadebheleleni. Ungakhangela ozaphu, ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni.
Abecele lesisisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Chabanga ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi iqhuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele.
Ya kuqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi izulu kalinanga kuhle lithe ukuza ukuna labuyalangani ngokufaneleyo abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe osekudale ukuthi kube kubonakale emasimini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali eyeWorld Bank ithi eZimbabwe lesibili emazweni womhlaba jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. EleArgentina yilo elikhokhelayo kulandele eZimbabwe phambili kweleEgypt. Embikweni owethulwa kabili ngenyanga, linhlanganiso ithi intengo yokudla ikakhulu amabele lengqoloyi iqansile ngenxa yempi yakweleRussia leUkraine. Ngokunjalo iWorld Bank ithi isisungule isikhwama semali ngamadola adlula amabhiliyoni angamachumi amathathu eyokuphathisa amazwe alobuyanga kunyanga ezilichumi lanhlanu ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Nxa sikhuluma nge-inflation sikhuluma ngokukhwela kwezinto and nxa sikhuluma nge-rate of inflation sibuza ukuthi izinto zikhwela nge-rate enjani. So iWorld Bank nxa isitshela ukuthi iZimbabwe iphambili undaba zokukhwela kwentengo, abantu baseZimbabwe bayavumelana lakho ngoba siyakubona ezitolweni nxa sithenga ezingathi siyakufuna angaba ngama-basics, isinkwa sesiku-$20 kumbe ku-$50, imazowe isiku-$5.50. So uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Manje nxa sikhangela ubana lo umnyaka izulu kalinanga kuhle, ubona ngani kuza kuba njani nxa umnyaka ususiyaphela ikakhulu nxa sikhangele ezentengo?
Ubona njengani kumele uhulumende ahlale phansi labo somabhizimusi lesisebenzi ukuthi babona ukuthi bengenza njani. Udubo esilalo ukuthi uhulumende akafuni ukuthi akhulume labanye, ukuthi ancedisane labanye. Uyabe efuna ukuthi abe prescriptive, atshela abantu ukuthi enzanini so, enzanini so. Kodwa udubo lolo ngokubona kwami ukunisova kwethu kuzaphuma ngokukhulumelana, otherwise intengo zizaqhubeka zikhwela.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ocubungula ezenotho.
abecele lesisis abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Chabanga ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga elizwe lonke jikelele. Lokho kulandela ukuphoselana aqatha kwamaxuku aleli bandla asemathathu. Sixoxelo zithi ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla lesisis umnumzana Albert Mhlanga.
Kumqotho lokho ebandleni lethu umuntu kapho ngucotshwa nje njengenja engene endlini silomthetho sile constitution echo ukuthi umuntu yam suspenda njengoba ubona sihlalele phansi sam suspenda with immediate effect thina ngokwethu kasoso secretary general wethu izizathu siziphile njengakhorokana abakwenze lo Jacob Mafumo umeya weHarare babuye bezosihlalela eholiday inn ba-announce bethi sebekhethe upresident. Yona iconstitution iclear ukuthi upresident kuyahlangana amaprovinsi wonke. UJacob Mafumo elimbonile announce ukuthi sekhethe upresident and watsho ukuthi hayi yena into akhuluma ngeka-2019 yikho-ke uSengezo uyakwazi kamhlophe uChabanga ukuthi kakho khonapho abantu abama-appointayo la enxa yelalele uyakwazi ukuthi wa-appointwa yithi nxa yena eswa-appointwa ngo-2019 lo amthoyo hayi kasekho epartini ngezinye indlela sezixotshile yebo ye engaba legunya ukuthi wagazedwa ukuthi uzaba ngusenator hayi icala liyakulandela angaze ebe ngusenator singaqeda-ke kukhongresi enye i-resolution ikumxotsha khona esenate yakhona lokho sizakwenza ngoba usitshilwe laphana ukuthi hayi ikhongresi kufanele ibe sekhona ngoba siyavunyelwa i-90 days lokhu sibonisana kuthi bese siseta-ke ilanga le-congress ubaba uDingilizwe Zuma ayisiwo president ubambile ukuthi sesihlangene njengabantu bezimbabwe sabonisana njengoba sitshile ukuthi sizakonsulta wonke umuntu wezimbabwe efollows sithi ukuthi madoda sihlanganele sikhethe umuntu ozasikhokhela
ungasitshela ukuthi lilamalunga elizwe lonke jikelele na
iparty ayisiyo yakobulawayo ngizwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemadebheleleni vele amaphathi wonke a-opozayo asuka emadebheleleni ungakhangela ozaphu ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni ukhangele yona i-MDC yafonwa ngogibson uSibanda basebesiyadinga ubaba uThwangirayo ukhangele even i-MDC yathi khokhelwa ngobaba uWashburn Ncube yasukela kobulawa badinga uMtambara.
Alo ke ngumnomzana Albert Mhlanga ozithi ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Namibia lapho kade kulombuthano wokuthandazela obengumkhokheli walelo lizwe umnumzana Hage Geingob obhubhe ngeviki edluleyo. UGeingob uzabekwa kusasa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Ukuze emaphandleni, sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe, sokudale ukuthi kungabukeki emasimini. Inhlanganiso esiza uZulu ngokudla emhlabeni jikelele ithi abantu abedlula izigidi ezimbili 2.7 million badinga usizo lokudla okwamanje okulinani elilakho kuqonga nxa umumo womkhathi ungafuqukanga. Ukungani kuhle kwezulu endaweni zelizwe eziningi sokuthiye izilimo zithile osekudale ukuthi izakhamizi zidlele evalweni ngoba zisisabela enye njalo indlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ukungani kuhle kwezulu lonyaka lokutshisa kwelanga okudlulisa amalawulo sokuthi iningi lezakhamizi emaphandleni lingaselathemba lokuthola isivuno ngoba izilimo sezithile kulandela ukutshisa kwelanga okudlulise amalawulo. Ngalokho iningi lezakhamizi selilahle ithemba lokuvuna njalo kalisazihluphi ngokuyahlola emasimini. UNkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi evokole insiza uthi isimo kasisihle emasimini.
Ungalayithumentshisi
kubhebhe nje indlala indlala enkulu kakhulu uvele nxa usithi uyakhangela nje ubona esihambeni ungalanga ngitsho imali kusho ukuthi vele iplani kayikho impuphu la intengo zakhona ziphezulu.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane kwanda South laye othi lonyaka indlala enkulu kakhulu.
Kunamanzi ezifuyo akula, amadamu secishile ngoba kungakholeka kunje sokucisiyafika uJuni vele ngathi vele lonyaka akula muntu uyasala nje nkofu ngoba lasithe zife kakhulu sezafa lamadonki yonke into yafa.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze kwana North uthi isimo esisemasimini sizisa usizi. Ugcizelele ngokuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele asize uZulu ngokudla ukuze engabulawa indlala.
Uqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi iZulu kalinanga kuhle abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Ngenxa yokungani kuhle kweZulu iningi lezakhamizi selivulele izifuyo emasimini kuthi unkosikazi Juliet Ngiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe.
Abantu sesitshayisile emasimini, ngibona nje bonke abantu abaningi lapha sebesemagumeni sebesukile emasimini. Already abantu sebelendlala. Eminyakeni lesi sikhathi abantu sebesesidla amakomane, sidobhadobha umumbu, sidobhadobha ongamazambane, akulalutho. Njengotshani bona sebutshile, sebomile, indlala yolonyaka imbi. Imbi izigaba zonke ezemandebeleni ngapha hayi ziyabongolela sibi.
Imizamo yokuxoxisana labogatsha lwezokulima ehlule ngoba umqondisi wogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni unkosikazi Shubhikayi Sibanda ethe sikhulumela abakhulu bakhe esigodlweni eHarare abangaphendulanga imibuzo esibathumele yona. Inhlanganiso ye-World Food Program encedisa uZulu ngokudla ithi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million kuleli badinga ukuncediswa ngokudla. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olunakekela isifuyo olwe-vetinary solubike ukuthi sekufe inkomo ezifika phose inkulungwane ezilithumi lambili 12,000 selokhu kuqale umnyaka. Umqondisi walolu gatsha esabelweni sezansi semandebeleni mnumzana Enathi Mdlongwa uthi inkomo ezingu-11,980 sezibulewe ngumkhuhlane we-January disease kusukela ngozibandlela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Florence Makabula, isakhamuzi seLupane esilwela ilungelo loluntu ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo.
Izinto zonke zikhwelile, kukhwelile impupho kutsho ngoyini amadrinks othukela. The only thing eyabuyelayo uprayizi yayo yesinkwa. I-20 kg yempupho is $32 and abantu bemakhaya kathesi vele sebe-relye ekuthengeni impupho. So kuyisikhathi sokuthi aluba sebesidla emasini but emasini ngangikhona akulalutho. Then abanye bathi bona okwenza bethenga impupho ngokuthi sebezama ukugcina amabele lawa abanawo ukuthi phambili lezi mpupho izashota njengobona sekufidane amabele lawa. Abanye ngalesi sikhathi atho omunye umumbi yabo sowomile emasimini bathi besenza ukukuthaya besiyagayisa. Athe ngokugcini ngale ihofele esiyikhombileyo lapho baphindela sibili abadala bayathenga ama-50 kg empupho.
Kodwa kukhanya ingane abaningi imali bayithatha ngayo.
Ngabantu abathingizelwa ngabantwana izimali. Ifeza umuntu wangikhona uyabe eqale waya kumpuru wathatha imali then sesiyathenga. Ngoba lapha vele kakula izimi ukuthengisa imbhida nje akufanani leminyakeni. balithwala abantu abathengisayo.
Siyasibone khona ngapho uhulumende tshengisa besifazana besenza imisebenzi yezandla.
Okwe-government siyasize nje kuthiwe omama baya empower zofika zehluka kona. Lapha kule Lupane Women's Development Trust, kuzothiwa yiLupane Women's Bank, abayenza ingebethu lama-washing basket lezingwane ngamalanga. Akutheli abantu abahambayo bayethenga izinto zonenjalo cause abantu abanamali. Umuntu engatholi imali useseyathenga ukuthi i-hand to mouth.
Kodwa ezikolo-ke?
Abantwana esikolo bayabonakala behamba but iyabusizwa ngama-school dropouts. Njengakhathesi kunje abantwana sokukhulunyiwe ukuthi i-examination kuyimalini. It's $11 per subject. Ngomntwana ebhala 7 subject. From 8 kusiya phezulu. S8 lena sithi iba yi-$24. So ngakuwukuthi on top of that 7 ufuna ukubhala ne-degree, which means useyabhadala $24 times. Then ngama-science subject ale size yawo yodwa lama-practical subject. So khonaphana yikho lapha ekwazithi kulabanye abantwana esisizababona sezibhuka because abadala besesuke ukuthi babhadalele imali zangukhona. Umntwana maybe kade ufuna ukubhala 10 subjects but agcine maybe esebhala 5 or 7. Then the other thing is so the conflict between izikolo nabadala. Abadala bathi munya izikolo they are overcharging. But izikolo nazo they are undercharging because imali le ayiyeneli ukuthi ithenga iyenza umsebenzi njengesikolo. Futhi ukungabhadali kwabadala isifo. I-government isilethe ama-debt collectors. And indaba yama-debt collectors abazali bona abanye abakwazi ukuthi ama-debt collectors lana alethwe i-government bona bacabanga ukuthi a-ingese isikolo. I-conflict leyana siba nkulu ukuthi solina lethuke ngokukhuluma lathi selizele isizela ama-debt collectors.
Kodwa bathatheli yini izakhamizi izifuyo?
Hayi, bathi basayenza ama-payment plan. Asikwazi ukuthi ozayehluleka ukubhadala leyo mali kusiyafika soneso sikhathi abayoke sivumelene ukuthi bayebezayenzani. Kathesa kunamuntu osethathile i-MP.
Ngezinye indlela o-BIM lezinye inhlanganiso zazincedisa akwenele.
Inhlanganiso ukuba khona zikhona lokhu ezincedisa but abantwana bakhona abayebengekho enhlanganisweni zona lezo. Due to ama-taxi ba-imposiswe i-government. Kuza kuthiwa ukhangelela ukuthi kusithole $300 ngenyanga. Then ama-e-taxi ikuthayo kugcine sofelele $220. Igqimo ukuba khona ikhona abantwana iyabathatha but khona kuthana ukuthi iyabe ingasoze ithathe wonke. Iyabe ile nambo ukuthi like esikolo maybe kathi esikhangelela ukuthi esikolo leso sithole maybe abantwana abangu-50. Nabo-councils bakhona or abantwana babo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Florence Magagola isakhamuzi seLupane njalo elwela ilungelo loluntu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba lamhla sixoxa lomculi wenkayi u-Anthony Chuma owazakala ngokuthi ngunyone emnyama mlandi wechichi nedlalade lakhe elitsha asalilolonga azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kamabasa eMunaita Studios eSouth Africa lapho agxile khona.
Njengakathi sikhuluma nje kule album ezaphuma ngo-April, album number 5, album yenyoni emnyama mlandwe jiji, engicabanga ukuthi izoba mnandi kakhulu ukudlula yona le bahle bajezile eyadikisa abantu bafuna ku-TikTok. Ngiyayicelela kakhulu i-support la kuma-digital, ama-CDs izoba nawo. Ngibe sengicela kuma-sponsors abangakwanisi ukuthi besponse, singabantwana abakhutheleyo kakhulu for umsebenzi. Ama-event siyahambela wonke ama-event noma yiphi event ongayicabanga. siyayihambela ngicela ukuthi lisebenzise lisiqhashe endaweni ezinjalo ngiyabonga kakhulu siyatholakala enambeni ethi 0738773366 ikhodi ngiyase South Africa o +27 0738773366 ikhodi ngiyase South Africa o +27. Facebook page yethu ngiyonemnyama mlando wetshitshi. I-YouTube channel yethu ngiyonemnyama mlando wetshitshi. I-TikTok yethu ngiyonemnyama mlando wetshitshi. Ngaphandle wenu asingeke sibe yilutho, siyaphelela endleleni. Yini umlando wetshitshi wakhona, iminyona emnyama yakhona. Sibuya endaweni ezingafani njalo abanye abekho permanent eqenjini. Abo-sheks ngabantu abadlalela amaqembu amaningi kodwa sisebenza nabo khona lapha. Silahlekelwe kakhulu liqhawe, silahlekelwe kakhulu isinia yethu umdalugali uNcube. Umdalugali uNcube bekadlalela indolwane vele kusukela emaqaleni, uyifounder yendolwane nabanye abobaba Mathini, abobaba uChali, labobaba uAbson labanye engabaziyo. Kulapho vele engicabanga ukuthi abaningi bamazela khona. Ngokuya kuhamba kwesikhathi kade ubaba uGali ubehamba edlalela namanye amaqembu bewadlalela lawo nalawo afuna usizo. Lami njengomntwana obesakhula emculweni ngokuzwa nami ngikhala ngithi ngifunuke ngidlalo live wasesithi ngizokusiza. Uye osibeke endleleni eqondileyo umdlalo uGali, uyosifundisa ukuthi mask yongena ebantwini sidlala ulive sidlala kanjani. Uye obe namazo ukuthi nyone emnyama mlandi ma uzodlala isigingi udlala ulive awudlali kanjena, udlala kanjena ngoba ususuke udlala phambi kwabantu awudlali endlini wedwa udlalela abantu. So kuningi engikufundiswe umdlalo uGali. Ma ezofika kithi ngapha kweleti qembu thina besimbiza ke ngo-gunman umdala wenduku uzoshaya amagwaza, yilibiza besimbiza ngalo kweleti qembu. Bese ngisebenze naye kuma-live performance amabili njengoba nje siya kule sidilo nje ezayo bekuzoba ngeyesithathu. Siyakhala kakhulu ngomdala wethu, ngithi dudu emndenini, ngithi dudu ebanganini, ngithi dudu kubo bonke abantu asebenze nabo. Leli ndlala de lizoba le ngoma eziwu-14. Mina ezami ngibone ngathi zizohamba phambili ngoba singesizwe ngendlela efanayo, kodwa zonke ngizithemba. Eyokuqala ithi liwenze nomkhondo kama-eli khuzelani maNdebele. Siyenze lathi ngokukhala sikhalela ukulahlekelwa iqhawe lakithi u-Elvis. Kube sokusiba khona le enye yakhona ethi ngiyakhuleka ngikhulekela umama ekhaya ngoba ohlele ekhuleka yekhulekela mina. Nkosi uzumgcina umama, Thixo uzongigcinela umama, ngize ngithola amandla okumjabulisa umama. Yiza ingoma mina engithema ngizibhala noma ngidlala ikatali yakhona zangithinta kakhulu emoyeni zazwela. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu. Inkosi ivusise Studio 7.
Lo ke ngumculo othi uthando kaAnthony Chuma, unyone emnyama mlandi wetshitshi yena ololonga idlalade lakhe elitsha azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kaMabasa eMunite eSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. ngumgqibelo kunje nje siyaqhubeka njalo ngohlelo lokucula kuhlelo lethu abaculi bethu liviki sihamba lomculi wengoma zokholo igospel uthando lwenkosi Adelaide Gasela yena osethule idlalade lakhe lakuqala nangu lapha ke exoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Ngizalwa iCholocho umculo kahle kahle ngiqale ngo-2022 ngakhipha isingeli lenikwazi ukuthi ke last year 2023 ngakhipha-ke i-albhamu ethi Phakama Nkosi yami i-albhamu yami yokuqala le
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala kunombolo leyo elandelayo ngu-062 150 8824. Ngiyatholakala kuyo ngama-calls noma nge-WhatsApp then ngokwelizwe se-South Africa.
Ubatshiyela waphamazi abalandeli?
Ngingathanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli ngothando noxhaso abanginikeza lona noma abangibonisa lona, bese ngicela njalo ukuthi bekuqhubeke bengixhase. Kuyangiqinisa kakhulu lokho since nami umuntu osasemusha emculweni.
Nangoke uthando lwenkosi Adelaide Gasela isigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeWorld Bank ithi eleZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. Abecelele CCC abathi yibo abanxusa uMnumzana Sengezo Shabangu ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele. Sekufika phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe sokudale ukuthi kungavukeki emasimini. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.